Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri kukadzi 28, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano weZANU-PF isu tinokurudzira kuti mapurisa aite basa ravo. Hazvina chimiro kuti vawanise vachitora mutemo kana kuti voita sevotora nhodzera kune vemapata anopisisa.
Vatsigiri vebato reZANU-PF 10 nevatanhatu vakasungwa ukadoma nezuro votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana.
Tinenge tichida kuonawo kuti panhaurura dzavanoita idzodzi dzanokurudzirana kuti kodzero dzavanhu dzichengetedzwe, vanhu vasambunikidzikwa.
Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica otarisirwa munyika mangwana kuzotaura nyaya dzekudyidzana. Mapurisa anoti ari kushushikana nenyaya yekupondwa kwevanhu uye kune vanomwe vakapondwa mwedzi uno wakukadzi chete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzebato reZANU-PF 10 idzo dzakarohwa nemapurisa ndokusungwa dzichipomerwa mhosva yekuungana dzisina mvumo dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana mukadoma. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pane kunakurirana nyoka mhenyu pakati pemapurisa nevatsigiri veZANU-PF ava panyaya yekuti chii chakakonzera mhirizhonga iyi. Asi vakaona zvichiitika vaudza Studio 7 kuti mapurisa akanetsana nevatsigiri veZANU-PF vanoita basa rekukokera vanhu mumotokari diki kana kuti mushikashika. Mapurisa anoti mbonzi anovaregera vachiita madiro aJorgina anonzi akafuma achidya magaka mambishi ndokuvatandanisa zvakaita kuti vaende kunomangara kuna mudzviti wekadoma vaemanyuwe Musanga. Asi mapurisa anoona nezvekudzivirira mhirizhonga kana kuti reaction team vakasvika ndokurova nhengo idzi nekudzisunga, asi vamwe vavo vanonzi vakatiza. Mumwe akatiza asi hazvipira kumapurisa nhasi valerisa mhembere vanovawo mushandi wekanzuru yekadoma. Vasamhembere vachitaura vari pamapurisa anochengetedza mutemo kana kuti law and order mukadoma vaudza Studio 7 kuti vazvipira kumapurisa vanzwa kuti vari kutsvagwa.
Endaenda vanhu vakabatwa vari kunzi kukoti. Handina nditori mumwe yacho vavachitoti vanotoda inini kuti vakwanise kuenda nevamwe vavo kumatare, saka ndatokuvha nangoendawo. Saka tichingoripota akamirira tiri paloendoti.
Vanoti vange vari kutarisira kuenda kumatare nhasi kana mangwana vachipomerwa mhosva yekuungana vasina mvumo kana kuti illegal gathering.
I think maybe in 30 minutes or so tovanotaenda kucourt. Vari kuchaja vanhu neunlawful gathering.
Mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vachafadzwa mugwadi vati zvakakosha kuti vanhu kusanganisira nhengo dzebato ravo vateredzere mutemo.
Sangano weZANU-PF isu tinokurudzira kuti mapurisa aite basa ravo vasina kwavakarerekera, ende tinozofarira kana vachinge vatora mutemo. Vana vemusangano weZANU-PF sevana vomuZimbabwe vose vanofanira kuzvidzwa kuti hurumende ndeyemusangano wavo, yakavakwa nemusangano wavo nokuti ndiwo musangano wavanovhotera kuti uumbe hurumende. Kana hurumende inotungamirirwa nomutungamiriri anova zvekare mutungamiriri wenyika nemusangano, hazvina chimiro kuti vawaniswe vachitora mutemo kana kuti voita sevotora nhodzera kune vemapata anopikisa.
Asi mutauro webato rinopikisa reMDC vaWitness Dube vanoti kutungana kwembudzi vachiti nyaya yacho hapana kwainoenda.
Kutungana kwembudzi vanozva kuita muchatonzwa kuti varegererwa vanhu ivavo vasina kumbo nyaya yacho isina kwayaenda. Zviriko ndezvekuti ZANU PF haisi kunyatsokuita zvakanaka pamutemo. Vayo vana haisi kuvaendesa kusvikira kumvura yacheka makumbo mune zvemutemo. Saka icatch and release yajairika iyoyi muchangozva kuti vabuda.
Mapata anopikisa anogara kupomera mapurisa mhosva yekuti havasunge nhengo dzebato rezanu PF kana dzatyora mutemo. Hatina kunzwa divi remapurisa kuti vasungwa ava vachaenda rini kumatare sezvo mutauriri wemapurisa mudunhu remasonaland west amai Margaret Chitove vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Tachadza kutaura nemutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner Ponyati sezvo vati vanga vari mumusangano vachiti tozovafonera asi patazoedza kuvabata mbozhanhare yavo yanga isapinde. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Nyaya dzanga dziri kumatare, nyaya yevaive mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa pamhosva yavari kupomerwa yekuti vaida kuponda murume wavo yatanga kutongwa mudare. Bepanhau renewzimbabwe.com rinoti anga achipa uchapupu ari mukoti wavachiwenga vaWarren Subanda vati pane pakambopinda muzvare Mubayiwa muchipatara vakasara vachiona ropa pahembe yavo nepamukova. Vati muzvare Chiwenga vaiuya nguva dzisina kukodzera vachivavhiringidza kuita basa ravo. Muzvare Mubayiwa vaswera vari kudare mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vagare kumba sezvo vasiri kunzwa zvakanaka charamba kutambirwa naMajor Street. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica kana kuti Deputy Secretary mubazi rezvekutyidzana nenyika dzemuAfrica Ambassador Robert Scott vari kutarisirwa kupinda munyika mangwana kuti vaite musangano negurukota rezvekutyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Musangano uyu uri kutarisirwawo zvakare kupindwa nemamwe makurukota. VaScott vachange vari munyika kusvika musi wa3 kurume. Misangano iyi iri kunzi ichaziya kuti zvakawiriranwa pamusangano weAmerica nevatungamiri venyika dzemuAfrica kana kuti US Africa Summit zvingadzadzikiswa sei. Musangano uyu wakaitirwa muAmerica asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avakatemerwa zvirango neAmerica havana kukokwa. Vashava ndovainge vakamirira Zimbabwe pamusangano uyu. Mukuziya nyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Gadziro Gwekwerere nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika.
Tinotarisira kuti vataure nyaya dzebudiriro dzinoenderanawo nemaprojects kuburikidza neAfrican Development Bank. Zvozvoda kuti tione kuchena kwazvo kuti mari iyi zvayakatorerwa ndozvayashanda here. Zvakare tinenge tichida kuonawo kuti panhaurura dzavanoita idzodzidzi vanokurudzirana kuti kodzero dzavanhu dzichengetedzwe vanhu vasambunyikidzwa. Vanhu vanogona kumbunyikidzwa nokurohwa, vanhu vanogona kumbunyikidzwa nemitemo inodzvanyirira vanhu. Totora muenzaniso sePVO Bill rine masangano akazvimirira oga anga achibatsira vanhu muZimbabwe, asi totoona kuti vamwe vakutotyisidzirwa kuti vachavharirwa saizvozvo. Apa tichiona zvakare kuti mubatanidzwa wenyika dzose weUnited Nations wakakurudzira mukuru weZimbabwe vaMnangagwa kuti vasasaina runyoro rwavo paPVO Bill. Totarisavo kuti nyaya dzouori nyaya dzichakurukurwa nekuti kunotori navamwe vakuru vomunyika imomo nevana muzvina bhizinisi vakatopuwa zvitarafu zvamashanctions. Ndinoona zvakare kuti nyaya dzingatariswa ipapapa inyaya dzeguta ruzhinji, nyaya dzatinoti pachirungu democracy kuti vanhu vave noutongo hwejekerere.
Tichiona kuti nyika yeZimbabwe yakatarisana nesarudzo irogo rerino, mungaone zvichikurukurwa pamusoro pezvazvo here?
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo kudai dzomutungamiri wenyika nevatungamiri vamatunhu maMP. Tinoona kuti inyaya ingakurukurwa nezvayo kuti sarudzo idzi dzinge dzakachena. Sarudzo idzi dzinge dzine vanodziongorora vanobva kune dzimwe nyika, ma international observers vanenge vachiongororawo kuona kuti hapana vanombunyikidzwa here, umwe nomumweona kodzero yake yokusarudza mutungamiriri waanoda.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika muzvinafundo gadziro gwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica naMavelas Mushanganya uye weStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaburitsa mashoko padande mutande reTwitter vachiti vari kunetsekana zvikuru nenyaya dzekupondwa kwevanhu munyika. Muna kukadzi chete vanhu vanomwe vakapondwa. Vakapondwa vanoti vaBen Mukuta vekuzvishavane, vaStephen Matondo vekuzvishavane, vaWebistan Dlovu vekumazove, vaErnest Kavia vemuHarare, vaMunyaradzi Kambudzi vemuHarare zvakare, vaMoses Kalungu vekudzivaresekwa uye hambuya Midron Manuere vaive nemakore makumi masere nemana kana kuti 84 avo vakaurayiwa nevana vavo kuMount Darwin vachipomerwa mhosva yekuroya. Vanhu vanoda kunyoresa kuvhota vanonzi vabuda neuwandu hwavo muHarare nhasi vachienda kumahofisi eZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ari pamakombe building nepaCecil House, asi vazhinji vavo vanonzi vaswera vari mumitsetse vasina kubatsirwa. Vanhu ava pamwe nevamwe vari kuongorora urongwa uhu vari kupomera vashandi veZEC vari kunyora vanoda kuvhota mhosva yekusashanda nemazvo, vachiti izvi zviri kuita kuti vanhu vanoneke kupedzerwa mabasa. Studio 7 yabata mutevedzeri wasachigaro weZEC Commissioner Rodney Kiwa kuti tinzwe kuti dambudziko iri riri kukonzerwa nei, asi vati vanga vakabatikana vakavimbisa kuti vachazotibata ivo kana vasununguka. Pataenda pamhepo Commissioner Kiwa vanga vasati vatibata. Asi sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center rinoti riri kuronga kubata Zimbabwe Electoral Commission kuti rikurudzire kuti ione kuti yawedzera vashandi kana mishina yekushandisa kuitira kuti vanhu vanoda kunyoresa kuvhota vakwanise kubatsirwa sarudzo dzisati dzasvika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mushandi anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reElection Resource Center Muzvare Rudomotsi.
Taona mapicha abuda nhasi ari kuratidza vanhu vakawanda vada kurejesa kuvhota vari pamakombe. Hazvisi kufadza nekuti vanhu vakawanda vada kunonyoresa kuvhota, asi prosesi yachona iri kunzi yakarebesa. Inyaya yekuti makiti agara aripo, makiti avanosimboshandisa pavanoenda kumabhizi papai vavangotora iwawo.
Tiri kunzwa vamwe vachigunun'una kuti vanofungidzirwa kuti vanenge vakarerekera kune rimwe bato vakasvika vari kusvikonyoreswa kuvhota vanenge vaenda vari vega vachiswera vari mumitsetse.
Patsvagurudzo dzedu tiri kuona kunge pane vari kuunza vanhu tisingazivi kuti vari kubvepi kuti vauye kuzovhota. Kune macomplaints atinombowana kucall center yedu, vanhu vari kutochema-chema neizvozvo kuti pane vanouya nemabhazi, pane vanouya nemamwe makombi avanenge vasinganzwisisi kuti vabvepi, ivavo ndo vanokasira kuoneka nevanhu vekuElectoral Commission. Saka prosesi yekunyoresa kuvhota muZimbabwe pachirungu tinoiti iri continua, tinoda kuti haiteri ende yakavhurika kune munhu wese muZimbabwe yena ane makore 18 zvichienda mberi. Hazvisi zvinhu zvatinotarisira munguva yatiri just before ma-2023 harmonized elections edu.
Zvii zvingaitwa kugadzirisa dambudziko iri kana kuti zvamuri kuitawo imi sesangano reElection Resource Center?
Isisi seElection Resource Center titori muchirongwa chekuedza kutaura neZimbabwe Electoral Commission kuti kana zvichibvira kana vachikwanisa tisati tasvika kumaelection edu a 2023 vawedzere maregistration kits kama centers aripo na kudara senge muno mara rikikuwa kurudira kuti asitu hao wawezele ma registration kids kanari 2 weta kana 4 kanari 4 weta kana 6 and also wawezele senge kama kondo chichitavisa kuti ije zikasara nene zinshoma kuti tiende kuma election 2023 and then kuti njimbondiri zirimo marare zino kwana wakasaka mpakezele ma centers kuti wawezele ma registration kids.
Vanga vari mushanda anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano re-election resource center Muzvare Rudomotsi vari parunare muHarare neStudio 7. Vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro-soro vanoti vari kushandiswa zvisiri pamwero makambani nemapazi ehurumende avanenge vachiitira zvidzidzo zvavo zvekudzidzira mabasa avo vari mumakambani nemapazi ehurumende aya. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvedzidzo yepamusoro-soro zvine nguva yazvinoendesa vadzidzi vazvo kunodzidzira mabasa avo mumakambani pamwe nemumapazi ehurumende pasi pechirongwa cheattachment kana kuti internship. Asi pane kuti vange vachidzidzira mabasa sezvinenge zvakatarisirwa, vadzidzi vazhinji vari kuitiswa mabasa aya sekunge vashandi vakabayirwa zvitupa. Mumwe mudzidzi akasangana nedambudziko iri, Tapiwa Chiriga, anoti icho kwadi kuti vadzidzi vanobatirirwa kana vaenda kunodzidzira mabasa akanangana nezvavanenge vachidzidza muzvikoro zvepamusoro-soro.
Vazhinji vavo vanoita mabasa makuru ndivo vari kutomisa makambani mazhinji muZimbabwe. Kunyangwe mapazi hurumende chaiwo ndiwo mamwe vakuru mukumbunyidzwa kwekodzero idzi. VeZimbabwe Council of Higher Education vanofanira kusvika padanho ravanotarisa kuti attachment ichiri kuita here basa rayakagadzirirwa kana kuti kungovawo kuendesa vadzidzi kuunapwa.
Chiriga uyo anogara muHarare, mumwe wevamwe vadzidzi vakawanda munyika vari kuitiswa mabasa evanhu vakabayirwa zvitupa, asi ivo vasingabhadharwe sezvo vachinzi vari kudzidzira mabasa. Izvi zvinonzi zviri kuitikawo mumapazi ehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Munyori mukuru muZimbabwe National Students Union, vaJoseph Nyamayaro, vanoti kushandiswa kuri kuitwa vadzidzi basa risiri rezera ravo kunoratidza kushata kwakaita upfumi hwenyika.
Makambani mazhinji anotiza kubhadhara mari yakawanda yemuripo kumaworkers avo. Izvi zviri kukonzera kuti vadzidzi vashandiswe basa risiri ravo, ende izvi zvinoratidza kuipa uro kushata kwakaita ikonomi yenyika ino. Kuti dambudziko iri rigadziriswe, tinofanira kunge tichigadzirisa ikonomi yedu, ikonomi yedu yakafa.
Nyanzvi yemitemo ine chekuita nezvemabasa, vaSam Mugumisi, vanoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekuwanda kuri kuita vadzidzi vanoda nzvimbo dzekudzidzira mabasa, ukuwo nzvimbo dzacho dziri shoma.
Tikatarisa mubumbiro redu remutemo rine chekuita nezvevashandi ratoti Labour Act, Chapter 28.01, harina iro urongwa hunochengetedza kodzero dzemaattachment students. Saka ndinoona kuti vese vane chekuita nezvemaattachment evana vezvikoro zvedzidzo yepamusoro vanofanira kuisa misoro yavo pamwe chete vogobuda nemutemo unochengetedza kodzero yemastudents anenge ari paattachment, kuitira kuti mastudents aya vavewo nemiho oro inenge yakatarwa.
Mukuru wesangano rinomirira vashandirwi Re-Employers Confederation of Zimbabwe, Muzvare Nesta Mukwewa, vanoti kana vadzidzi vaenda kunowana ruzivo mumakambani havafaniri kutarisira kubhadharwa sezvo vanenge vasiri pabasa, asi kuti vanenge vachienderera mberi nezvidzidzo zvavo.
Good practice yemutemo welabor munyika muno inotaura kuti munhu wese anopinda paworkplace anofanira kupuwa chicontract. Student on attachment haangazopuwa contract yekunge munhu ari kuya kuzoshanda nokuti haasi kushanda. Ari kuya kuzofundiswa yatinoti practical, achiratidzwa basa iri nevakuru vanenge vari pabasa, tinoti mapermanent workers. Saka mwana uyu haangazoita tarisiro yokuti anofanira kubhadharwa pei.
Asi vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vakuda kwashe munengwa, vanobvuma kuti dambudziko iri riripo zvechokwadi. Vamunengwa vanoti vari mubishi kutaura nehurumende kuti makambani ese ari kunyebera kubatsira vadzidzi achiti ari kuvapa mukana wekudzidzira basa, asi iwo achivashandisa pasina muhoro, amiswe kuita izvi. Munyori mubazi reva shandi veurumende pamochete nezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vaSimon Masanga. Vanoti kunyange hazvo zvakakosha kuti vadzidzi vaone ruzivo rwekushanda vachizvionera pamhino sefodya, bazi ravo riri kuzviziva kuti pane nhubu dzaana muzvina bhizimusi dziri kushandisa vadzidzi kuita mabasa evashandi nokuti havadi kubhadhara vashandi zvizere. VaMasanga vanoti vacharamba vachiongorora kuti makambani nemasangano ane vashandi vakaita sei senzira yekudzivirira unhapwa huri kuitwa pavadzidzi munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika yeNigeria zvinoratidza kuti vaBola Tinubu vebato riri kutonga reAll Progressives Congress Party kana kuti APC ndo vari kutungamira, asi vamwe vanopikisa havasi kufara nezviri kubuda izvi. Nepenyuro yeReuters yati musarudzo dzematunhu makumi maviri nemashanu kubva matunhu makumi matatu nematanhatu zviri kuverengwa pari zvino, vaTinubu vakatungamira. Mukupera kwezuva ranhasi zvinenge zvave kunyatsobuda pachena kuti ndiani anenge otarisirwa kukunda. Vakuru muhurumende yeSouth Korea, Japan neAmerica vari kuita musangano mukuru wakanangana nekusimudzira mabasa ezvekudyidzana. Nyika idzi dzinoti izvi zvakakosha sezvo paita kusanyatsodzigadzikana pasi rose nemapishapisha ari kunzi nenyika idzi ari kukonzerwa neNorth Korea neChina. America iri kupomera China neRussia mhosva yekukanganisa nyaya dzekutengeserana zvopa kuti zvinhu zvidhure. Zimbabwe yave nemakore adzika mutemo wekukurudzira vemaindustry kuti vashandise zvimwe zvinhu zvinogadzirwa munyika mukuita basa ravo kana kuti local content threshold. Hurumende kutanga muna 2019 yakati shure yayo yaive kuti vanogadzira zvinhu munyika panopera gore rino ra 2023 vashandise zvinobva munyika zvikamu makumi masere kubva muzana. Asi nyika iri kutatarika kuita izvi nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zveupfumi vaVictor Boroma vati vemaindustry vakashandisa zviwanikwa zvemuno kugadzira zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika.
Nyika yeZimbabwe inochengetedza mari yekunze iyo yatinowana iyo inonzi foreign currency earnings.
Vati kutenderera kwemari mumakambani emunyika kunopawo kuti mitero inobhadharwa kuhurumende iwande zvinozopa kuti ikwanise kubhadhara vashandi vayo nekugadzira migwagwa nezvimwewo. Asi vaBoroma vanoti chiri kunetsa munyika nyaya yekuti zvishandiswa zvinodiwa nemaindustry zvishoma.
Agriculture ndiyo inopa tingangoti 55-60% yemaraw materials anoshandiswa nevemaindustry vemuno. Saka kuparara kana kuti kusakohwewa mukati meminda kunokanganisawo tingangoti vemaindustry vemuno vanenge vakutsvaka dzimwe nyika dzinokwanisa kuvapa kana kusupplya tingangoti maagriculture based raw materials.
Gwaro reongororo yezvekutenga ne rekutengeserana rakabudiswa neZimbabwe Statistical Agency ZIMSTAT mukutanga kwemwedzi uno rinoratidzawo kuti mumwedzi wazvita Zimbabwe yakatenga zvinhu zvakawanda kubva kunze kwenyika zvichienzanisa nezvayakatengesa kunze kwenyika izvo zvakasiya gwanza rinonzi pachirungu trade deficit remari inosvika 97.3 million. Mozvi Nafundo Albert Makochekanwa chipanga mazano chehurumende panyaya yekushandisa zvinogadzirwa munyika vanoti Zimbabwe ichiri kure nekuzadzikisa donzo rayo.
Policy yakaiswa 2019 inonzi local content strategy kumasector mazhinji pagore rino iri parinopera taifanira kunge takuma 80% zvose zvatotenga zvi 80% zvezvi zvemuno bati patsvakurudzo yandakaita iri kurakidza kuti hatisati takusvika imwe sector yekuti only 52% ndiri kutengwa munomu imwe yekuti 59% imwe yekuti zve 38% saka kuti gore rinodzese dzisimuke kumhaya unobata 80% handioni zvichiita.
Vama kuchekanwa avo vakatarisa makambani anogadzira mafotireza mishonga yekurapa nezvekurongedzera zvinhu vati tsvakurudzo yavo yakabudisa pachena kuti zvinotevera ndozviri kuita kuti makambani asashandisa zvinhu zvinowanikwa munyika mukugadzira zvinhu.
Mitengo ma price zvinhu zvacho zvinogadzirwa muno kuti titenge anoti dhurei zvakanyanya kudarika kuimporta tizvo zvacho zvogadzirwa muno dzimwe nguva quality yacho haina kunyatsomira zvakanaka uye yakadzikira. Chechitatu ndechekuti zvimwe zvacho vacho malocal suppliers tikati tipei zvinhu dzimwe nguva tawirirana kuti yaina zvosei kuti musi wechitatu vanozoya musi wechina kana chishanu.
Kuti Zimbabwe ikwanise kugadzisa dambudziko iri vamakochekanwa vati vemaindastri vanodawo kuwana mari nemutengo uri pasi. Vafinias Bvaka mutevedzeri wasachigaro musangano rinomirira vanogadzira zvinhu zvekurongedzera zvinhu kana kuti packaging veFederation of Master Printers of Zimbabwe vanoti kushayikwa kwemichina yechimanje manje kunoita kuti zvigadzirwa munyika zvive nemitengo yepamusoro.
Makasumwe zvedu anenge auda kuenda kunze kunotenga nokuti ndokwazvikachipa.
Zimbabwe iri kubatsirwa neUnited Nations Economic Commission for Africa UNECA mukuedza kuzadzikisa donzo rayo iri. VaOliver Maponga vanoshanda kuUNECA vati donzo ravo nehurumende nderekuti vemaindustry vashandise zvinogadzirwa muno. Vamaponga vatsinhira kuti kushandiswa kwezviwanikwa zvemunyika kunobatsira nyika zvakanyanya mukumba mabasa nezvimwewo. Gurukota rinoona nezvemaindustry amaisekai nzenza vanoti vakabudirira kuzadzikisa urongwa uhu Zimbabwe inokwanisa kuderedza urombo munyika kana kuti kusvika pane inonzi upper middle income society. Vanotiwo vachabatsira vemaindustry nemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Ma.
Muchirongwa cheve chidiki che The Connection na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kurudzira yekuti vechidiki vanyorese kuvota. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisa yanoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vatsigiri vebato rezanu PF gumi nevatanhatu vakasungwa ukadoma nezuro votarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica otarisirwa munyika mangwana kuzotaura nyaya dzekudyidzana kwenyika mbiri idzi. Mapurisa anoti ari kushushikana nenyaya dzekupondwa kwevanhu uye vanhu vanomwe vakapondwa mwedzi wakukadzi chete. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiya mina Gaino Gumede Saidi.
Kwa kuhizika atisenda baku VOA Njebele.